vanhu vari kuuya kuzotengesa chibadhefa madepot egmb vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetso yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda iputugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru amai Doreen Mupepereki vanogara mumusha welions den mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza amai Mupepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo pagmb amai Mupepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanisi kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda mugmb
vatitinoda kuzerene remaadvantejiwo sezvo havakwanisi kuenda mumakantini chaiwo chaiwo bhozi anenge aida kuswededza marurawo anoona kuti vatoya votodya asi munhu anoswededza chi rori rake tasikimweyawo netumabhara tedu tivatengeserewo sadza chidaro chidaro
amai Mupepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva
ashoma tinongwana tumapoto twedu pamwe tinongwanawo matezenazvanzi pazvikoo
mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa
vamwe madhiraivha vanorufarira makuteni vamwe masikatano vamwe manheru asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii nokuti makuteni seni vanenge vachitoda iri tii
amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemichero nezveutsanana amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore
kuramba tiri panapa patoshupa kutengesera pacho nechikanzuro iri kutitanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aid saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage chichangoita ndofunga 2 months kana kuti month yasara saka hatikwanisi kuwana mari yekutora mamedical aid saka kanzorimuro
madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda zvichakadaro munyori mubazi rezvekurima varinson chitsiko vanoti dambudziko remitsetso yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi vegmb vachitaura svonzo rapera pavakashanyira matura elions den vachitsiko vakati motokari dzinotakura chibage dzinofanirwa kuyerwa dzisati dzanotora chibage dzozoyerwa dzatakura senzira yekurerutsa dambudziko rekukura kwemitsetse
kwedzeteri haichamiri taramba yakadai saka ichokwadi ekupresident kuti tine challenge pano kwete palani dzeteri kutoraa kuti ichallenge yakatarisana nenyika takatanga nyaya yaakuzvimira magisata zvakuti hamene kuti vadhasi tingaite here humwe urongwa hwetemporari hwekuti marori aya asati auya akazobirao atoweyiwa rori yaweyiwa iri mtichienda kunotora chibage zvatakaronga izi sehurumende yoweyiwa yave nechibage yoya yoofreda pano yoenda
nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika gmb inonzi yakapinza basa vechidiki vezanupf vainge vabva kuzvidzidzozo vechidiki munyika kana kuti national service uye vave kushanda nemanheru ndakamirira studio 7 mulions den ndine Arthur Chigoriwa.